Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzeludza nasi chipiri chivabvu 8, 2018. Nengo dzedare re National Assembly dzose abiri rekuvandudza mitemo inobata sarudzo. Zimbabwe Electoral Commission yosangana nemapato ezvematongerwo enyika ichizeya nawo nyaya yegwaro revavhoti uye kuongororwa kwaro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voita musangano nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kukata. Vana vechikoro vodzorwa kudzimba nezvikoro zvakasiyana siyana munyika yose vachinzi havana kubhadhara mari dzechikoro. Asi hurumende ichiti hapana mwana anofanirwa kudzorerwa mari dzechikoro. Pasta vekurota kuti vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachafa muna gumi guru gore rapera, Pastor Philip Mugadza vanojoina bato reUnited Democracy Movement semutevedzeri wemutungamiri webato iri. Muchirongwa cheThe Connection paLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kuvhurwa kwaitwa zvikoro. Kana mshida kupinda mchirongwa ichi, kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisa I WhatsApp pa namba zinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuterera studio 7 tibatei na 7 PM pa masaisa ya noti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM 4930 7270 ne 13630 shortwave. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu revOA Shona. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page redu revOA Shona. Tichange tiri kutarisa kushanya kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kukata uyezve kushanya kwemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kuBritain uko vari kuitawo misangano nemakurukota emunyika idzodzo. Tichatarisa kuti rwendo idzi dzichakwanisa here kuunza upfumi munyika. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.